Masangano anongorora sarudzo ezvematongerwo enyika pamwe nevanhuwo zvavo muZimbabwe vanoti vadzidza zvakawanda kubva musarudzo dzemunyika yeZambia. Mumwe wechidiki afarira kupinda kwava ichilema panyanga ndiva Rafael Munjodzi, avo vanoti vechidiki vapiwa chitsvambe nevanhu vekuZambia chekuvhota neuwandu hwavo sezvakaitika kuZambia.
Zvitokarisa vhota turnout yekuZambia it was well above 70%. Raisho zvokuti vanhu vakava register kuvhota vakanovhota vese zvine mutsindo zvinoita kuti kana wekubirira uite mushoma.
VaMunjodzi vanoti chimwe chakavafadza ndechekuti bazi rinoona nezvesarudzo muZambia rakaratidza kuti ranga risina kurerekera kumapato ezvematongerwo enyika. Mutauri weMDCT vaWitness Dube vanoti zvaitwa kuZambia zvinodzidzisa mapato kuti kana vasingagone kutonga vanogona kubviswa nevanhu zvisina mhirizhonga.
Zvinofadza chose kuti mapato ange achiziva kuti vanhu vave muutongi kana muhurumende inyaya ingori nezvekuita nepundutso yevanhu yekugadzirisa upenyu hwevanhu. Iyi ichaita leseni yakanaka kuusata kuti kana vatungamiri vasingaite zvakanaka vanogona kubvisiwa pazvinzvimbo.
Munyori anoona nekudyidzana nedzimwe nyika mubato rinopikisa reMDC Alliance muzvari Gladys Kwatayo mukukorokotedza vaHichilema vati kukunda kwavo chidzidzo chikuru kuutongi hweumbimbindoga hwavanoti huri kuitwa munyika dzakaita seZimbabwe neSwaziland. Muzvari Kwatayo vanoti nyika yeZambia yaratidza pasi rose kuti masimba anogona kugamuchidzanwa pasina anorambira pachigaro. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rinoongorora sarudzo munyika reElection Resource Center vaSolomon Bobosibunu, avo vari kuZambia vanoti Zimbabwe inofanirwa kudzidza kuti sarudzo dzinokwanisika kuitika kunyange kuine denda
recovid-19. Dzimwe nyika dziri kutoedza kuwanda nemunwe. Pachirungu vanoiti smoke screen. Covid haisiriyo chinhu choga chingamisa sarudzo dzinge dzichiitwa. Zambia inotipa chidzidzo ichocho.
VaBobosibunu vanoti chimwe chinhu chakakosha chinofanirwa kudzidzwa neZimbabwe kubuda pachena pamusoro pekunogadzirwa mapepa ekuvhota kana kuti maballot papers uye kuti mangani anenge apinda munyika. Vatiwo bazi rinoona nezvesarudzo reElectoral Commission of Zambia rakakoka mapato ose akapinda musarudzo kuenda kunyika yeDubai kwaigadzirwa mapepa ekuvhota. Pachigaro werimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika reZimbabwe Election Support Network, iro rakatumira nhengo dzaro kunoongorora sarudzo kuZambia, vaGeorge Makoni vanoti vakafadzwa zvikuru nemabatiro akanaka akaita mapurisa ekuZambia basa ravo.
Mapurisa ekuZambia vakacheka kwezvaenenzi yaitwawo nebato rePS vakakwanisa kusunga vaikonzeresa bongozozo ikoko. Vaenenzi yaitikawo nemapato anopikisa vakakwanisawo zvakare kusunga vakakonzeresa vaenenzi.
Munyori mukuru webazi rekuburiswa kwemashoko vaNiki Mangwana vanyora padandemutande ravo reTwitter vachikorokotedza vaHichilema nebato ravo nekupiwa rutsigiro nevanhu vemuZambia. Mutungamiri wenyika yeZambia vaEdgar Lungu vePatriotic Front vakorokotedza vaHichilema vakati vachaita zvose zvinodikanwa nemutemo kuti vatambidze masimba murunyararo. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kutambidzana masimba murunyararo kwakanakira utongi hwejekerere kwete kuda kurambira pachigaro zvinonzi zvaida kuitwa nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump uye zvakaitika muZimbabwe mugore ra2008 apo vakuru vemasoja vakapika kuti havaizopa masimba kuna Mushakabvu Morgan Tsvangirai vebato reMDC kunyange vakakunda Mushakabvu Robert Mugabe musarudzo. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.